Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chivabvu 3 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzezano PF dzaratidzira pamuzinda webato iri muHarare dzichiti dziri kuda kuti sarudzo dzekutsvaga nengo dzichamirira bato radzo musarudzo dzenyika dzidzokororwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano kuHarare South uye wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzebato rezano PF dzaratidzira pamuzinda webato iri muHarare dzichiti dziri kuda kuti sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamirira bato musarudzo dzenyika dzidzokororwe zvichitevera kusafamba zvakanaka kunonzi kwakaita sarudzo idzi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo dzezano PF dzinobva munzvimbo dzakasiyana siyana dzaungana pamuzinda webato iri nhasi mangwanani padzaratidzira dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana dzichiti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari mubato radzo. Vanhu ava vaimba zvakaomarara vachiti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kuHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South nedzimwe nzvimbo dzinofanira kudzokorodzwa sezvo dzichiti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Mumwe wavanga vachiratidzira ava vaUson Nyamuchena, avo vanogara kuHatfield, vaudza Studio 7 kuti vadhani musukuma havana kukunda musarudzo dzavakaita nemuvhuro vachiti vapaida makanga ndivo vakanga vachidiwa nevatsigiri vakawanda.
Tiri kugunun'una kuHatfield constituency. Pane waterfalls, especially waterfalls. Pane zvakaitika zvisina kunyatsotifadza. Especially Ninamo was one of the polling agents ndanga ndiri mukati. There was a certain time yekuti ma polling agent aienda ku ballot box achinoudzira munhu kuti votera Dhani Masuka. Vairambidza vanhu kuvhota. Vaiti vaibvunza vanhu manhingirikini ma BVR mukati mweme. Vaiti kana usina BVR you are not going to vote because by election of vote although uri mo myself.
Vanevson Dube vanotiwo vanhu vakawanda vakarambidzwa kuvhota pasarudzo idzi munzvimbo dzakawanda vachiti vanhu vave kunzi vamirire bato iri musarudzo vanhu vasina rutsigiro rwenhengo dzebato.
These people vari kuuraya musangano handiti because we want you don't have to ruin the choice of the people handiti kata kuenda ma general elections tine munhu akariga hazvibatsiri because havana vanhu hana mavotes hadiwe handizvi saka toda munhu anodiwa nevanhu wekuti kana takuenda mugeneral election handizvi tikunoti EDP ZANU PF fair handizvi kwete munhu wekuti anokondesta aine dzimwe midzi dzaari kuita you see pa polling station yari kunzi akatora mavotes akawanda handizvi there were a lot of things that were happening there vanhu vachivhota vanhu vaivhota vari pachena chena vachivhiringidzwa nemachairmen so many people vaiisa makomands akawanda ipapo even presiding officer anga asina kana power and that same polling station ndo yari kunzi yakahwina iyo.
Amai Biula Chinyika vanotiwo kuGoromonzi South kwakaitika mashura apo amai Petronella Kagonye vanhu vegurukota rinoona nezvevashandi vakanzi ndivo vakunda musarudzo ivo vachinzi vakanga vakundwa.
handina kuwaniswa mukana wekuti ndivhote ikodzero yangu. Pakapazwa masero MP Petronella Kagonyi vakagadzira masero avo nevanhu vavo. Saka zvinhu zviri kundirwadza. Ndakachema ndikamhanya kuruwa kukomando senda. Ndakaona mukuru wemapurisa ai organizer nyaya yekuvhota. Saka ndiri kurwadziwa zvekuti takapazirwa masero. Zvino hatina kukwanisa kuvhota kuti tivhotere kandidheti yedu inozotimiririra muparliament. Zvino isusu taneta nekubirwa nevanhu ivavava nekuti vari kupiwa zvinhu napurezidendi wedu ED vamunangagwa kuti tiwanike tichavhota tivhotera ZANU-PF yedu tihwine zvine mitsindo. Zvinoda kuti tikandi tiendese bhora kunze nekuda kwokuti vari kupiwa zvinhu magumbeze eraisi nemafuta kunzi pai vanhu vachitengesa vachihodhesera vanhu vomusika kuwadhi kwedu.
Vamwe vakakundwa musaridzo idzi ndiva Christopher Mutsvangwa, vanhu vemukuru wesangano revaimbo vavarwi muhondo yerusununguko uye vari chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika. VaMutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo kuNorton, uko kwavaikwikwidza vakati vachiri kubatanidza umbowo hunoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa sei kuNorton hwekuzoratidza murongi wemisangano mubato ravo vaEngelbert Rugege. Vanga vachiratidzira ava havana kukwanisa kuona varugeje avo vanga vachinzi vari muhofisi mavo vachitambira zvichemo zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose uko kunonzi sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Patavabata parunhare varugeje vati vari mumusangano vakatigozovafonera mukupera kwezuva. Varatidziri ava vatiwo kana nhuna dzavo dzikasatambirwa vanogona kuvhotera mapato anopikisa musarudzo dzenyika dzakatarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu kadzi vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kubuda musarudzo dzezanu-PF, vachiti zvinodzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari wamutungamiri wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vanoti vari kushushikana nekushomeka kwevanhukadzi vakunda mubato rezanu-PF. Pamaconstituency 450 aitwa sarudzo kusvika pari zvino, vanhukadzi 10 ndivo chete vabudirira kuti vazomirira bato iri musarudzo dzenhengo dzeparamende. Zvare Mupambi vanoti izvo zvinodzorera shure kurudziro yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi mune zvematongerwo enyika.
Nyaya ye50-50 inyaya iri kutaurika kwese kuZANU-PF nekumapato anopikisa, ndingati munyika nese. Kana tazotarisa kuti iyo ZANU-PF sebato riri kutonga, zvinhu zvinokanganisa zvikuru nokuti tinotarisa kuti kana bato richitonga riri iro riri pasi zvakadai, tichiri kure kuti tisanganise mashoko edu tichimaisa muzviito. Chandinoda kutenderana chino chokuti madzimai vachiri kuda kuti vavhurirwe nzira, vachiri kuda kuti vapiwe mikana, vachiri kuda kusapotwa kuti gone kusvika ku50-50, asi zvinofanira kutanga kumapato edu.
Munguva pfupi yapfuura, sachigaro weboka remadzimai muMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vakati mubato ravo madzimai anopfuura zvishoma zvikamu20 kubva muzana ndivo chete vaive varatidza kuda kukwikwidza pazvinzvimbo zvekuva vamiriri veparamende. Mumwe womurwiri wekodzero dzemadzimai Muzvare Florence Guzha vanotsinhira maonero aya.
Tinonyanya kukonzeresa kuti madzimai vasava in those positions. One, it's because vazhinji havana necessary resources anoita kuti vagone kumira in those positions dzinotorwa navarume. Chimwe zvakare I think chinova chinhu cheintimidation chaiyo chaiyo inokonzeresa chinoita kuti mudzimai nezvaangori agone kufunga kuti apa handingakwanisi kupapinda. Ende zvondishamisa kuti kana zvinhu zvakadai, the highest law in our country, the constitution section 56, ichitaura kuti tinofanira kunge tine equal representation everywhere, zvinoratidza kuti hatisati tagona kuibata.
Bumbiro remitemo yenyika rine chiga chehuwandu hwevanhukadzi vanofanirwa kuve mumatare eNational Assembly pamwe neSenate. Murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe, Muzvare Yvonne Musarurwa vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti vanhukadzi vasawane mukana wekupinda muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vagara vachitarisirwa pasi munyaya dzeutungamiri.
Vanhu vachirume vanofunga kuti vakadzi havakwanisi kutungamirira. Of which kana makada kuzvicherechedza nechekuti mukadzi anonge ari mukadzi wemunhu ari mudzimai mumba achidawo kuita kana kuti member of parliament. Murume anenge ari member of parliament munhu wekuti anongofokasa nongoti makiseni achongomuka achonanga kunotsvaga pawa. Mukadzi uchamboda kusara pamba uchimboita mabasa epamba. Saka isusu we are better leaders sevanhu vechikadzi pakuti we are responsible kuti ndotanga ndatsvaira mba vangu ndotanga ndabikira vana vangu then ndozonyanotsvaga pawa. Zvinoratidza kuti zvoni even pakutungamirira nyika yeZimbabwe vanhukadzi vane mukana wekuti vakwanise kusimudzira nyika.
Mune imwe ongororo yarakaita mumakore mana apfuura, sangano reResearch Advocacy Unit rakaburitsa kuti vamiriri veparamende vechidzimai vaiita basa ravo zviri nani kupfuura vanhurume. Vachitaura nerimwe bepa nhau munguva pfupi yapfuura, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai nevechidiki amai Priscilla Misahira Bwimushonga vakati maitiro emapato ezvematongerwo enyika anoita kuti vanhukadzi vatadze kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri. Vakati mhirizhonga, kunyombwa, kushungurudzwa uye kudzvinyirirwa kwevanhukadzi kwakawanda kunoita kuti vasade kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano wekutsvaga rutsigiro kuHarare South uko kwapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya iye.
Vachitaura kumomo yevanhu vaungana muHarare South, vaChamisa vati vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, hurumende yavo ichasimbaradza nyaya yokusimudzira madhorobha kuitira kuti vanhu vagare vachiwana zvose zvavanoshuvira.
Tiripo tinoziva kuti tiri mumaruva emadhorobha medu muno, mastreets edu aya nejust road. Tinoda kuti ese mastreets anofanira kumakwa ane tara, ane magetsi, ane maiti. Tabuda kusumudza upenyu hwemutanhu hukwire pamusoro. Zvibhorani zvese tinongopa 6 months zvinofanira kuvharwa mvura ibude mupombi.
VaChamisa vati pari zvino hapana mutsauko uripo pakati pemaguta nenzvimbo dzekumaruwa.
Munhu wese ari kuti kana takunovhota tiri kunopedzerana navamunangagwa. Vamunangagwa havasi wokubvisa nokuti vakabva kare. Tiri kungonovazorodza kuti vazive kuti ushe madzoro hunoravanwa. Pavhoti ndopane basa rako, pavhoti ndopane mari yako, pavhoti ndopane mufaro wako, pavhoti ndopane shanduko yako, pavhoti ndopane budiriro yako, pavhoti ndopane kudzoka kwemudzimai wako akatiza nhamo pamba.
Vachifananidza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe somuchairi webhazi, vaChamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sakondakita wavaMugabe vanofanira kusiya basa sezvakaitwa nomuchairi wavo. VaChamisa avo vange vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu, vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti zuva rekuvhota ndiro zuva guru rinochinja zvose.
Edwe, tinoda kuti munditendere murume anonzi Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Ndiye akanditsvangira nehai, ndiye akaitsvanga nehai. Saka akasiya achiChamisa, sezita rako chienda unomisa zano. Ndikazvidondi zano handigoni kuneseka nayo. Zano yamira pamuganhu, pamuganhu.
VaChamisa vatora mukana uyu kurangarira vaimbove mutungamiri webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai, vakakurudzira vanhu kuti vatende basa rese rakasiyiwa raitwa navaTsvangirai, vachiti ndivo vakasiya vavapa basa rokumisa ZANU PF. Musangano uyu wapindwawo nevaimbomiririra ZANU PF muHarare South vaShadrack Mshayamombe, avo vakadzingwa muZANU PF gore rapera vachinzi vaibe nhengo yeG40. Vamwe vapinda musangano uyu vanosanganisira vakadzingwa muZANU PF apo vaimirira mwenezi muNational Assembly vakuda kwashe basikiti, utungamiri hweMDC Alliance pamwe nevatsigiri veMDCT. Vachamisa ndivo vakadomwa neMDC Alliance kuti vamirire mubatanidzo wemapato manomwe aya musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Hurumende ichiti ine chido chekusunungura masaisai nekupa maresinesi kune pfenyuro dzenharaunda, asi vemasangano enhau vanoti uku kutaura chete sezvo hurumende isina zvayaita kuratidza chido ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzezuva revatori venhau vakasanobata chigaro chegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo, vati hurumende inoda zvakanyanya kupa nepfenyuro dzenharaunda maresinesi kuitira kuti veruzhinji vagare vaine ruzivo. VaMoyo vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation isaramba iri yega munyika ine resinesi yeterevhizhini kuitira kuti vanhu vanzwe nhau dzakasiyana-siyana.
Concerns have been raised about liberalizing our airwaves.
Kune zvigunun'una munyaya dzekusunungura masaisai pamwe nekuti tigadzirise kuti ZBC inongova iyo yoga terevhizheni munyika. Kusavapo kwenhepfenyuro dzenharaunda kuri kukonzerawo mutauro, vazhinji vachifungidzira kuti hurumende iri kunonoka maone kusunungura masaisai. Hurumende ine chido zvakanyanya kuti kuitwe nhepfenyuro dzemunharaunda kuti mashoko afambiswe zvakasununguka kunyanya kumamisha kusinganyanyosviki nawo.
VaMoyo vakurudzirawo vatori venhau kuti vasaita zvematongerwo enyika uye vaburitse nhau dzechokwadi dzisina kubato rezvematongerwo enyika dzakarerekera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudza ikwangwari, vati muroma uzarirwi nerwizi, nekudaro vachazotendeseka kuti hurumende ine chido chekufambisa mashoko zvakasununguka kana yaita zvairi kutaura.
Zvataurwa negurukota rinomirira zvekufambiswa kwemashoko nemedia, isusu hatinyatsokufambirana nazvo uye hatinyatsokuva nekutendeseka pamusoro pemashoko acho, nokuti zvava nenguva zvichitagwa seizvozvo. Asi kana tikaona zvekuitwa sokugadzikwa kwomutemo wachona nemafambisirwo anoitwa basa rachona zvakanyogwa zviri pasi, ndopatinotanga kutendeseka nemashoko avo. Saka zvikuru sei panyaya yekuti masaisai mashoma. Asi kana vachitaura nezveredhio dzamabhizimusi kana kuti macommercial radio, havatauri nezvekuti masaisai mashoma. Ndopanoita kuti tinetseke kuti saka masaisai anoita mashoma sei kana takutaura nezvenhepfenyuro dzenharaunda asi asiri mashoma kana ichitaura nezvenhepfenyuro dzebhizimusi. Saka ipapo minista vanofanira kupatsananguza zvakanaka uye vakunyatsokutaridza kuzvipira kwavo sehurumende kuti vanoda kuti nhepfenyuro dzenharaunda dziwanikwe kunharaunda dzose dzemuZimbabwe uye vanhu vawane mukana wokutaura nokufambidza mashoko zvakasungunuka.
Asiwo mumwe mutori wenhau Kelvin Jakachira ati anovimba kuti hurumende yava Emerson Munangagwa ichasunungura kufambiswa kwemashoko, akati chaasina idi nacho ndechekuti zvichaitwa nemasvo here. Masangano anorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko anogaro gunun'una nekushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda, kupiwa kwemaresinesi enhepfenyuro kune vakarerekera kubato rezanupf chete uye kuve neterevhizhini imwe chete. Vatori venhau munyika vanochema-chemawo nemitemo yavanoti inovadzvinyirira nekuvatadzisa kushanda zvakasununguka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0315 0318. Tinotepenyura ochirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muchoto muAmerica vari kupomera mauto eChina mhosva yekushandisa leza kukanganisa mauto emuchadenga yeAmerica aidzidzira basa rawo apo aibhururuka nepamusoro penyika yemuAfrica yeJibuti. Gurukota rezvekunze kweIran nhasi rati Iran haisi kuzoita zvakare nhaurirano pamusoro pechibvumirano chakaitwa nenyika dzine masimba muna 2015 pamusoro peurongwa hwenuclear. Mashoko aya aitwa pamberi penguva yakatarwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump yekuti America ifunge nezvekuti yoramba iri muchibvumirano ichere kana kuti kwete. Mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira anoti zvakaitika musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo zvekushandiswa kwemapurisa pamwe nemidziyo yehurumende mucherechedzo wekuti ZANU-PF haichaziva pane muganhu webato nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashoropodzawo kushandiswa kwemapurisa musarudzo dzebato ravo. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzakakundwa musarudzo idzi dzakaita sava Christopher Mutsvangwa dziri kushoropodzawo kushandiswa kwemapurisa musarudzo dzebato dzichiti zvaityisidzira vavhoti. Zvimwe zviri kubuda musarudzo dzeZANU-PF zvinoratidza kuti chikwata cheG40 icho chinonzi chainetsana zvikuru nechikwata cheLacoste mubato iri chakavewo nechekuita mukufambiswa kwesarudzo idzi zvikuru kudunhu reNorton. Nhasi vatsigiri veZANU-PF vane chitsama varatidzirawo pamuzinda webato iri vachinyunyuta nemabatirwo esarudzo. Vakawanda vave nemubvunzo kuti kana ZANU-PF ichikundikana kuita sarudzo dzebato inozokwanisa here sehurumende kuita sarudzo dzenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF inomirira Pelandaba Mupopoma muparamende vaJoseph Chuma pamwe nemutauriri webato reMDC vakurawo nechihwai. Tatanga nekubvunza vachuma kuti vanoti nekupomerwa kuri kuitwa bato ravo kushandisa mapurisa.
I think chinhu chikuru chekuti we need to be guided by what vakuru venyika president zvavataura. Zvinhu zvisingatarisiwe kuti zviitike izvozvo nekuti maoperator zvestate did security or anything zvinofanga kuita separate nemusangano wedu weZANU-PF. Although kana mukazore chiitwa tinoziva kuti kune vamwe vanhu vasingangobvume kudyiwa kudaro vanozoda kukonzera mhirizhonga. Saka zvinotariswa kuti mapurisa anofanira kunge aripo asi aripo kungochengetedza runyararo not kuti vabva vaita ivo vanoita basa resarudzo iroro. Hazvifanira kudaro, zvinongofanana kuti even MDC chaiyo yakadaro ezirepati kana voda kuita maelections avo vakasununguka kuti vakoke mapurisa kuitira kuti mapurisa achengetedze runyararo because tinoziva kuti tine vamwe vedu vari mabitter losers vanozotanga kuita zvinhu chirizvo kana vaona kuti vakudyiwa pasarudzo.
Vachihwai, munoti nenyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nebato reZANU-PF mumapuraimari aro?
Chinhu changa chichingokashamadzawo vanhu vose kuti ko zvamboita sei ZANU-PF yabroka kusvika pakadero pakuti yava kundoganya mvura midziyo yehurumende zvinova zvinhu zvinotengwa nemari yemataxpayers zvinotengwa nemitero yevanhu zvinova zvinhu zvoruzhinji. Saka zvinhu zvanga zvototikashamadzawo kuti ko ivo vakabvumirana sei kuti vasvike pachinhano chakadaro chokuti vapinde muzvikoro vapinde mumahall. Ende tiri kunzwa zvezvi kuti musangano weZANU-PF uyu unova ndiwo uri pachigaro wanga usingabhadhari mafacilities iyayo kungosvika voshandisa voinda mapurisa otoparticipata imomo. Zvinhu zvatakaona zvichingotoitika totoshamisika kuti mapurisa anobvuma kushandira ZANU-PF here kana kuti anofanira kunga achishandira nyika.
Asi kaona Honorable Chuma akasike kutanga kuti paite zvinyunyuto zvekuti ZANU PF iri kushandisa zvinhu zvehurumende mubasa remusangano rebato.
Ndinodaira kuti president vakazvitekesa kuti tapinda panew dispensation tida kuita zvinhu nemazvo. Kana kune zvinhu zvatairetswa ngazvitange kugadziriswa tichichinja tichiratidza kuti tavanhu vakuda kuita zvinhu nenzira yakanyatsoperera chaiyo. Saka ndinodaira kuti zvatobuda pachena kuti new dispensation iri kutungamirwa nababa vamunangagwa haisiriyo ichikuda kuita zvinhu zvaimboitika kare. Kana zvanga zviri rongo zviri rongo, ngatitange kuita zvinhu zviri right. Zvichada sei? Zvichada kuti tigadzirise nyika yedu, kuti tigadzire ikonomi yedu. Munhu wese echifananuka kuita zvaanoda kuita, achuza zvaachuza, asunguke kuti afambe nebhora rake raachuza iroro asina kushungurudzwa, asina kudzivirirwa kuti aite izvozvo.
Vachi wai, munotarisira here imi kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzingange dzakarongeka? Tichiona kuti ZANU PF ndo iri mumasimba ekutonga, ndo zvakare vane mikana yekuronga sarudzo iyoyi.
Hatisati tajekerwa nekuti vakauya vana vamunangagwa vasina kusarudziwa vari pachigaro vatadza kutiratidza musarudzo dzavo ivo veZANU PF kujeka kwavo, uye zvavangataura vachuma zvinhu zvakanaka zvokutaura kwandaita. Asi tinotyirazve kuti ZANU PF yatendeuka here?
Honorable Chuma, nyaya iyo
ndofunga zvinhu izvi zviri kujeka kuti mutungamiri wenyika akuda kuti sarudzo iri rinyatsoita fair and credible, and tiri kuita masteps ese akafanira kuti nyaya iyoyo ifambe kudaro. Handifunge kuti kune munhu anofanira kunge echityira kuti pamwe anogona kurambidzwa kukambena kana kuita sei.
Nhengo yeZANU PF vachimirira pelandava mupopoma muparamende vaJoseph Chuma vari parunare kuBulawayo. Manzwo kubva kumutauriri weMDC vakurawo nechihwai vari muHarare. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa nhasi kuti mapurisa haasi kuzoongorora sarudzo dzegore rino, asi kuti achangoita basa rawo raakapiwa nebumbiro remitemo yenyika rekuchengetedza runyararo. Bepanhau reHerald rinoti sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vataura mashoko aya nhasi pamusangano wekudzidzisa vanhu vachadzidzisa vamwe vashandi veZEC pamusoro pekufambiswa kwesarudzo waitirwa kuMorris Depo muHarare. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabatirwo akaitwa kodzero dzevanhukadzi musarudzo dzemuZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvengo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeZANU PF dzaratidzira nhasi pamuzinda webato iri muHarare dzichiti dziri kuda kuti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato musarudzo dzenyika dzidzokororwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano kuHarare South uyo wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana muchirongwa chedu chemangwanani, apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube. Thank you.
Soku isika tisendu.